Mataredzi mhosva vanyima vavo Betty Masara uremukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba.
Chikonzero chapihwa nedare kuti sei varamba kuti vamasaraure vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso ndechipi?
Dare redzimhosva rapa chikonzero chekuti vavo Betty Masaraure munhu anogona kuramba achipesvaidza vana veZimbabwe kuita zvemhirizhonga. Asi isu sesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ticharamba tichienderera mberi nekurwira kodzero dzavadzidzisi. Ticharamba tichitaura kuti aiwa vadzidzisi vanofanira kuwana mari inotenga, vadzidzisi havafaniri kunge vachipuwa mari dzisingakwani kutera mutero wembwa. Vadzidzisi vasvika panguva yekutambura, vadzidzisi vari kunonga zvose nemuromo. Saka nyaya yedu yekuti zvedzidzo muZimbabwe zvisimukirwe hatiioni iri nyaya yemhirizhonga, hatiioni iri nyaya yekupandukira hurumende, tinongoiona iri nyaya yekuti mwana weZimbabwe awane dzidzo yakafanira munyika yokwake.
Matanho amave kutorawo imi sesangano kuenda mberi ndeapi?
Magweta ava kumhanya-mhanya nemapepa kuti vaendese nyaya yavavo Betty Masaraure kudare repamusoro-soro reHigh Court.